Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera ndira 9/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinokurudzirwa kugara kuba kana pasina zvekugari zvokufambira makezi anyanyisa munomazvipa makezi zvedu awanisa taitacherechedza malasi masikoiyeche makezi munomazvipa ari kudarisa makezi ose gore rapera.
Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa zvikuru chichisiya vanhu makumi maviri nevaviri vafa nezuro chete. Mutori wenhau Hope Chingono oramba ari musungwa kusvika nemusi wemuvhuro apo dare richanzwa nyaya yake. Nyanzvi miyadze zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vopa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro reUnited Nations runoshoropodza zvakaitika paCapitol Hill muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevaviri kana kuti 22 vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye chakabatawo vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 985. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pavanhu zviuru gumi nezvipfumbamwe zvine makumi matanhatu kana kuti 19,660. Vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468. Kunyange hazvo zviri kukurudzirwa kuti vanhu vagare mudzimba vakapfeka mamasiki nguva dzose pamwe nekugara kure nakure vakawanda kumaruwa havasi kutevedzera kurudziro iyi. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena ashanyira dunhu rezvimba iro rine vanhu vatatu vafa svondo rino nechirwere cheCOVID-19 ndokuti panyaya inotevera.
Munzvimbo dzatafamba vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka mamask uye vakaungana vachiriwa hwahwa panzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Mumwe anga asina kupfeka mask ndiva Gerald Mazivananga vepachaoma. Vamazivananga vati chirwere chinowanikwa mumadhorobha mune vanhu vakawanda vari panzvimbo imwe chete.
I think kuti vanhu vanenge vanongo vasiri kuzvitora serious ndofunga vanhu vanongoona as if chirwere chinenge chinowanika kumatauni like zvakaita zvaita cholera.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari wekuRafingora vapaida moyo rugeje vati vanhu vekumaruwa havasi kutora chirwere cheCOVID-19 neudzamo hwacho.
I think kuti vamwe vanenge vasiri kuzvitora serious here handizivi. Handizivi ndofunga vamwe vasati vamboonawo kana kunzwa kunzi pane abatwa here munharaunda.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rezvimba Dr. Terence Dandazi vati svondo rino chete vanhu vana vakafa mudunhu ravo zvichienzaniswa negore rapera risina kufa kana munhu mumwe chete mudunhu. Dr. Dandazi vationgorora yakaitwa pavanhu vakafa inoratidza kuti vakambovhakachira hama neshamwari kuHarare nedzimwe nzvimbo munyika ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Vanhu ngavavanhu ngavagare kumba ngavasafamba ngavasafambafamba ngavagare kudzimba dzavo nokupfeka mamasiki ivovovo nekugeza maoko. But you find kuti most of our cases vanhu vekuti ukazozeza history yacho nonzwa kuti akamboenda kuHarare paChristmas
Yeah, Uwandu wevanu warukubatwa nechirwere cheCOVID-19 kumaruva huri kuramba huchikwira izvo zvapakuti vebazi rezvekuburitswa kwemashoko vafambe kumaruva vachipa dzidziso. Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mudunhu rezvimba vaJohannes Kachikuli vaudza vanhu vepachaoma kuti vatevedzere zviri kukurudzirwa sezvo chirwere ichi chave kumaruzevha uye chakatouraya vanhu vatatu svondo rino chete mudunhu rezvimba.
Tinokurudzirwa kugara mumba kana pasina zvekugari zvokufambira. Matesi anyanyisa muno mazvimba, matesi zvedu awanyisa. Taitacherekedza kuti palast mantino isteri matesi muno mazvimba ari kudarika matesi ose gore rapera. Tinoti madza ari kukomhanya pasvondo rino chete tatakirwa nevanhu vatatu. Svondo rino chete bapa tatakirwa nevanhu vatatu were chekorona vanhaviso.
Munyika yose chirwere ichi chauraya vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 19,660. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Hope Chingono achapedza mamwe mazuva maviri ari muusungwa. Chingono amiswa pamberi pedare raMagistrate Nasi achipomerwa mhosva yekuburitsa manyepo anonzi nehurumende anosvibisa zita rayo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Chingono uyo akasungwa nezuro amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekunzi akanyora mashoko asiri echokwadi padande mutande rake reTwitter. Muchuchisi wenyaya iyi Muzvare Faith Nyamutowa vaudza dare kuti Chingono akanyora padande mutande rake reTwitter kuti pane mupurisa akarova mwana nemboma akafa muHarare svondo rapera, iye achiziva kuti mashoko aya asi echokwadi. Mashoko akaburitswa nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mazuva mashoma adarika. Anoti mwana uyu akanoongororwa nana chiremba mushure mekunge mapurisa apwanya mahwindo yekombi yevaiva nemwana uyu namai vake. Vakati mwana uyu haana kufa kana kukuvara, kunyange hazvo vhidhiyo yaitenderedzwa nevanhu paindanet yaiti mwana uyu akafa. Chingono audza Studio 7 kuti ari kushungurudzwa nehurumende nekuti ari kuburitsa nyaya dzeuori.
Zvoratidza kuti hurumende haiteeri mutemo wayo, because mutemo wauri kushandisa hauexist. Wakabviswa kudhara neconstitutional court ichinzi haurirane nebumbiro remutemo. Isusu takamira tichi as a journalist ndichi expose corruption. Havadi kuti tichi expose corruption. Izvezvi manesi haana zvekushandisa kuti vashande. Saka kana tikataura izvozvo ndozvinovagumbura manje, because tinobva tataura kuti mari yanga ichifanira kushandiswa nemanesi nemadokta iri kubiwa ichinotenga mazimotikari maganyamuto anenge achifambiswa aya nemaminista. So kuti vandipanishe vanotitsvagira kuti mhosva twakapusa-pusa fanika ikakaka.
Muzvare Nyamutowa vati hurumende iri kupikisa kuti Chingono apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti Chingono anogona kunge aine chirwere checovid-19 vachiti kumugarisa mujeri kunoita kuti veruzhinji vachengetedzeke kubva kuchirwere ichi. Izvi zvinotevera nhuna dzasviswa kudare nerimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo, avo vati Chingono uyo akanga ari kusouth Africa akasangana nevanhu vaviri vaive nechirwere checovid-19 uye akatozviziva adzoka muZimbabwe. VaNkomo vati pakasungwa Chingono nezuro anga achitogara ari pake ega, sezvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti munhu anenge asangana nevanhu vane chirwere checovid-19 anofanira kumbozvasamura kuruzhinji kudzamara aongororwa kuti ane chirwere ichi here kana kuti kwete, kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Chingono ati mapurisa akamusunga kunyange hazvo akavaudza kuti akanga azvisasamura kuruzhinji.
Mapurisa akauya nezuro kumba kwangu kuchipipiti vachiti vauya kuzondisunga. Kubva ndaudza kuti ndanzina chiremba wangu ndigari pamba ndisafambe ndiri muquarantine, because kuJohannesburg kwandandiri vanhu vairi vanga vari mumba mandaigara vakatesta positive. So musi weThursday chiremba wangu Dr Nyasha Maboreke vakanditi ndigare muquarantine. Kana ndazoita any problem nehealth ndovafonera, kana pasina problem endeta nahealth vonditest after 10 days.
zvichakadai mutongi wedare valanzi rinqove vati chingono anogara muimba yake ega ari kujeri uye atakurwe nemotokari isina vamwe vasungwa kuenda kujeri kuitira kuti asatapurire vashandi vekumajeri chirwere checovid-19 ndokunge aine chirwere ichi sezvo asati aongororwa nana chiremba vanqove vati chingono agodzoka kudare nemuvhuro sezvo magweta ake audza dare kuti haasi kutoda kuti aiswe parimand sezvo mhosva yaari kupomerwa isina kana gumbo rainomira naro vati nekuda kwenguva yanga yapera vanga vasisakwanisi kunzwa zvikonzero kubva kumagweta ake sezvo matare ari kukurumidza kuvhara achitevedzera mirayo yekuvharwa kakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 rimwe remagweta achingono vapaida mwoyo saurombe vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezvaturwa nedare kuti chingono aendeswe kujeri asati aongororwa nana chiremba kuti ane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reUnited Nations High Commission for Human Rights riri kushoropodza mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC nemusi wechitatu. Sangano iri riri kukomekedza hurumende yeAmerica kuti iferefete zvakadzama zvakaitika. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muWashington DC apo vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakonzera mhirizhonga paCapitol Hill. Mukuzeya nezvedanho reUnited Nations riri kushoropodza zvakaitika muWashington DC, Ray Choto weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko makuru zvekare ari mashoko echokwadi chokuti zvino zvinotambudza chaizvo kuona kuti pane vamwe vanhu kunyanya vari muAmerica vana masimba makuru outongi kwenyika vakaita sapuresidendi vanokwanisa kushandisa vanhu kuita zvavakaita kunopinda mumahofisi makuru eAmerica anorepresenta utongi huri pachena yatingati demokrasia vachinoputsa zvinhu vachinorwisana namapurisa zvangobvira pavakuru vanenge vachishandisa masimba avo kutumira vanhu kuti vaite zvakaipa. Zvatinoona izvo zvinowanza zvashorwa neAmerica pasi rose kuti kuna vatungamiriri venyika dzakawanda wanda vamwe vanogona kusanganisira veZimbabwe vanoshandisa vanhuwo zvavo vanenge vasinganyanyi kuziva nezvematongerwo enyika nezvemitemo kuti vainge vandoratidzira vainge vandokuvadza vanhu nokuputsa zvinhu. Saka mashoko makuru ataurwa neUnited Nations iwayo kuti aiwa hazvifaniri kunge zviri zvinhu zvinoonekwa kunyanya munyika yeAmerica yagara iriyo hombe panyaya dzeutongi huri pachena kwedemokrasi pasi rose. Zvekare iyi neizwi guru chaizvo pasi rose rokuti apa musaita zvakati, apa musaita kazvakati. Nhasi vazoita izvozvo zvacho zvavanoti dzimwe nyika dzisaita nokudzishora dzimwe nyika.
Mukuru weUnited Nations High Commissioner for Human Rights amai Michelle Bachelet vari kukurudzira izvo kuti zvose zvakaitika paCapitol Hill zviferefetwe zvakadzama. Munoona here America ichiita izvo?
Ndinoona America ichizviita chaizvo zvakasimba, nokuti tikatarisa zviri kutoitwa izvozvi tinoona kuti kuna vanhu vakatosungwa. Tinoona kuti kuna vamwe vanhu vari muhurumende vanga varivo vaiva mumusangano wakakanganiswa uyo huvato sechwa dzimba dzavo neFBI kuna ana Tennessee uko. Saka America ichasvika pamudzi chaipo panogona kusvika kuna President Trump iwo nokutaura kwatohwa vachiita kuti pavachaongorora nyaya iyi hapana wavanoti uyu haabatiki, nokuti vaTrump ndo vakatumawo vanhu vavo. Saka noruzivo rwatinoita America ndizvo kunyange zvakaitika zviri zvinhu zvinoshoresa, asi tinoona tokuziva kuti America haizombovanzirudzi kuferefeta kwayo pamwe chete nokusunga vanhu nokupomera vanhu mhosva kana vakaita saTrump chaizvo. Vanotozozviiti vanozviita izvozvo pasina kusarudzo, pasina fevha kuti uyu mutungamiriri kana kuti iri chii. Ndo zvinozikamurwa America izvo kuti zvakaitika zvakaitika zvakashata, asi zvichaongororwa, vanhu vagosungwa, vanhu vagoenda kumajere, vanhu vagoripiswa zvinenge zviri pachena pasi rose tichizviona tichiverenga tichizviona. Ndo zvaitika izvozvi.
Munoona here America ichitora matano pane zvakaitika apa? Takatarisa ukama hweAmerica mubazi reUnited Nations High Commission for Human Rights nesangano iri.
America ino icha tsigira zvinodiwa United Nations saizvo kunyanya kuchinja kuri kuita masimba achienda kuna vaBiden vachaisawo vanhu vavo ku United Nations ikoko varenge vachizotsigirana ne United Nations hongu tinozviziva kuti muUnited Nations nyika hombe irimo inezwe hombe iAmerica asi handiyo yoga zvainoda nezvaisingadiwo zvimwe zvinokwidzwa nedzimwe nyika hombe dzakaita seRussia dzakaita seBritain dzakaita seFrance dzakaita seChina saka zvido zvomusangano weUnited Nations zvisanganisira zvido zvesecurity council iri muUnited Nations nyika dzimwe hombe dzandataura idzo dzidzi zvinenge zvichizoitwa pamwe chete rutsigiro rwaAmerica nokuti kwaakuzochinjwa masimba mazuva mashoma ari kupfuura achienda kuna vaBiden vanga vachida kutovhiringwa kutora masimba iwawo nemhosva dzazoparwa saka America ichamira nenyika dzepasi rese kuferefeta nyaya iyi pamwe chete nokuteerera mazuva anobuda munyika dzakawanda wanda dziri muUnited Nations
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare vari kuOhio muno muAmerica naRei Choto weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuCameroon yazivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri nevaviri kusanganisira mauto vakaurayiwa nezuro mushure mekurwiswa nechikwata cheBoko Haram kumaodzanyemba kwenyika iyi pari pamuganhu wayo neNigeria uye kurwiswa zvakare nevari kukurudzira kupatsanuka kwenyika iyi vachiita izvi vari kumawirira kweCameroon. Nyika dzepasi rose dziri kuita chipatapata kurwisa chirwere cheCovid-19 kuti chipere. Chirwere ichi chauraya vanhu mamiriyoni makumi masere nemasere ane mazana maviri ezviuru kana kuti 88.2 million pasi rose. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCovid-19. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu avo vanozikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele vachange vari kutaura nesu pamusoro pekuchengetedzwa kwemari panguva ino yeCovid-19.
Inini ndinoitwa Audrey Mupfumbu asi iye zvino vakawanda vakundiziya saGogo Chihelele.
Gogo Chihelele zita iri rakabva kupi?
Zita rekuti Gogo Chihelele ndakaona kuti since pandakatena 60 years ndachembera ende ndine vazukuru vangu vanoita 10 ndikaona kuti aiwa ndaagogo chaivo ende mutupo wangu ndiri mhofu saka ndakadecida kuti zvandiri mhofu ndiri chiera ndadini kuchingozviti Gogo Chihelele.
Tinoona pari zvino mune mabasa amuri kubata muri kuita zvirongwa paYouTube zvakatanga seizvi?
Zvirongwa izvi zvakatanga nekuda kuti dei ndabatsira vanhu kutanga kuno kwegore ndakaresearcha ndikaona kuti vanhu maresolution avanotaura kutanga kwegore vanotaura zvekuda kuluza weight votaura zvekuda kusevha mari saka inini ndakaona kuti vamwe vari kugosevha mari zvikwereti vasina kubhadhara iko kuluza weight kwavanotaura nemadyiro avanoita ndikaona kuti vanhu vanoda kubatsirwa saka regai ndibatsire saka zvino ndichatanga nekumboendai kusevha mari then from there ndichange ndakuita yekuluza weight but nyei ndichingotaura anything chandichasangana nacho pandinenge ndichifamba ndichitaura nevanhu.
Panyaya iyoyi yekuchengetedza mari semadzimai zvii zvamunokurudzira pazvidzidzo izvi zvamuri kuisa?
Kuti ugone kuchengetedza mari pane zvimwe zvakawanda zvoda kuitwa. Chekutanga dzidzira kubhadhara zvikwereti zvaunazvo nevanhu kuti vatu vanhu vasagara vachinyunyuta newe. Kozoti ini ndiri munhu anorely hysterically nebhaibheri. Bhaibheri rinoti blessed are those who give for they shall be given. Kupa kunoita kuti uwane. Ukaona uchipa unokomborerwa nekuwana. Saka kuti ugone kuseva kunge uchipa Mwari wokublesa nekuwana mari yacho. Asi wawana mari yacho bika mumba. Uje ni vana vako chikafu chiri health. Ende chikafu chikamika. Vanu gati didire kupakura chatino ngojika. Noti kungoti unopakura oza za ziplate. Wapedza chasara urash. Nje chati mgari mchingo tenga mazi grusari na mangrusari. Mari ichipera.
Asika mamwe vano tifangua ino ye COVID-19. Vajinji varu tarisana neku omeru. Wataka nyanyo tarisa ku Zimbabwe. Jizwa mga tauroma mwa mazima ya kati ya Parisian.
Life ipa ino oma. You need to change your lifestyle. Kutine wongo chinja wongi mararamila wako. Kumbati ku Zimbabwe, ma problems atinu sangana na wano wandisa. Batina hundu na mgo taura kune vavu. Nukuti vane mayadi. Nukuti nukwanisa kurima. Rimao murio. Even ukajika sadza nikeo every day. Unotenya sweta health yako iri right. Gati rimei, tojika wole, zunu za tenge tichirima. Zineta utitavu hide kubuda mumba, tichino tenga shaka wandisa. Ende nekudaru, mariedu tinoseva. Saka, iwewe ukangove humble na kutaiwa. Gwene COVID, murumangu wakabuda basa, apana chiri kufamba, ingori mamuri wako mugadeni, ojika neva na wako. Kana iri variety, mungu na cha variety ima chance. Uno fila like wajika nyama, we should try to live humble. Kungo wajika zinu za tuu kwa nisa, shifinga nduri.
Tombo tarisa padambu siku ilo rile COVID-19, kwa kamira sayi kupenso venia kwa muri ikoko.
Chini chikuru chino niwa, chandoda kunyanyo taura, ngati geze ima woku. Hai jini ndoyo, I think ino nyanyo da kwa applywa kugeza maoku. Nekuona kuta useberi pa duze na vanu, toki pa distance ya taka uzwa. Taki kipa ni distance ya taka uzwa, topeka ma face mask yenu. Ya jino kurukunzi kune Jackson Rakawia. I know kuti kurukuta urwa shaka wanda, jini negative about it, that Jackson. Ya jino ndimesha mariamu ya ndote amba na yonesu. Akatoribai wa jikiseni racho anaka na maside effects akaita. Saka nifungi kuti rine jarino ita. Kana richingera uya gati ritambirei.
Aiwa nguwa edu ndiyo ya itashanje. Tunokutendai amai Audrey Mupfumbu avo vanozikanwa nezitare kuti gogo chihelele kunge manga muinesu. Pano pa chirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kazi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mplanganya huye ndiri muWashington.
Yashika nguwa ikuti tichipinda ya mchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu muupenyu wavo.
Gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata nyanzvi yemishonga yechivanhu uye vari nyanzvi yezvekudya zvinovaka muviri Dr. Jerry Masarira. Vari mugutare Tulsa ku Oklahoma muno ma America. Tinogamuchira ine mufaro Dr. Masarira.
Ah no, ndiri zvangonaka. Ine ndiri natural path doctor endo ndiri certified brain injury specialist. Ndiri director how to founder we Enpro Health Institute. Dino deal na ma different clients vane zvirwere zvakasiyana siyana but kazhinji dino contact to our website notes www.enprohealthinstitute.com. Enpro is ENPRO healthinstitute.com. Noted.
Dr. Masarira, tinonzwa muchitaura nyaya yekuti munoshanda nemishonga inenge yakarerekera kumishonga inganzi nevamwe yechivanhu. Mungatijekesera kuti mishonga rudzi yamunoshanda nayo.
Kana tichiti mshonga yechivanhu dzimwe nguva tinoita picture isina kunaka nokuti takapendewa savanhu vasingafungi endi yeti hakuna mishonga yomuhospitara inoshanda dzimwe nguva vasina kuvhenganisa asi chiripo ndechekuti mishonga yose inoshandisiwa kazhinji sechivanhu savanhu tinoshandisa zvinhu zvirimwa nezvinhu zvinobuda muvhu tingati maminerals zvinoshandisiwa kuti mumbiri ugone kuzvibatsira ndoda kumbokupai picture kuita kuti tive namaminerals akaita seiron mumbiri wedu anobetsera kuti tisaita problem yeanemia iron hatigoni kudya nomuromo iron tinoiwana pamaplants anotora muvhu muchoroto zvakaita sana spinach zvinotora iron muvhu saka vanhu vanodya spinach yakawanda inobetsera iron kuti ive mumumbiri saka zvirimwa zvose zvinotipa zvinobatsira mumbiri mavitamins atinoda maminerals anobetsera kuti mbiri yedu ive zvakanaka ndokuti pachidimbu ndo picha dzatofanira kuva nadzo kuita kuti mbiri yedu irambe yakasimba tinofanira kudya zvinhu zvinobva muvhu
neimwe nzira Dr. Masarira muri kuti here mishonga yamataura iyoyi inenge ichizowanikwa muzvipatara iri yakasiyana nemapiritsi nemajekiseni
kumahospitara hauwanikwi ndoda kuti muone picha ndoda kuti muhwisise nyaya yedambudziko pariri hakuna chigwere chisingarapiki ndoda kudzokora mavara yekuti hamuna kuzwa zvakanaka hakuna chigwere chisingarapiki nokuti chigwere chipi nechipi chigwere chipi nechipi chinoita mumunhu inzara yaitika yokurashikigwa namaminerals namavitamins
matimi mishonga iyi inokwanisa kurapa chero chirwere tiri kuona iye zvino izvi pasi rose rabatwa necovid-19 mishonga inokwanisa here kushandiswa pakurapa chirwere ichi
chaizvo tisafunga kuti hazvirapiki kana ukashandisa masteam okufema aya ukatora mashizha wofema unoclear system inopfuura nemhepo yokufema iya namalungs akati clear kana tadero machi ndoda kuti muziva kuti chinhu chinonzi activated chaco matsito anotengesewa kuhealth food shop unogona kumaona zvako kuchemist dzimwe nguva ndoda kuti muzive kuti hakuna chigwere chisingarapiki kana watora activated chaco womwa kuseni masikati namadekwana ukaita about 7 days uchidero agvece zvainoita nekuti inopinda mumumbiri yoenda pamacells zvainoita inosvika ichinokokota kana kutipara chero chunhu chiripo kunze kwenyama chete inobisa zvose zviri mumacells activated chaco ine ngozi kudaiwo haina maziso ikoko kusasiya chunhu ikoko ndokwatofanira kushandisa temporary yopara nyange covid ichibisa panze activated chaco nyange ukarumwa nenyoka nyoka chacho ikakuroma nyange warumwa neroma nzira ukakurumidza kuimwa inobisa futi poison pamacells painoti chinofa macells first
manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira vanove nyanzvi yemishonga yechivanhu uye vari nyanzvi yezvekudya zvinovaka muviri vari muguta reTulsa kuOklahoma muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa rwatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare chirwere checovid-19 choramba chichinetsa zvikuru chichisiya vanhu makumi maviri nevaviri vafa nezuro mutori wenhau Hope Chingono oramba ari muusungwa kusvika nyaya yake yanzwikwa mudare nemuvhuro nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vopa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro reUnited Nations riri kushoropodza zvakaitika paCapitol Hill muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya nichinzwa nhau dzeIsindebele.